manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo gunyana 23 2018 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vosangana nhasi masikati nezvizvarwa zveZimbabwe muguta reNew York. MDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa inoti ichange ichiratidzira muNew York ichizivisa pasi rose kuti vaMnangagwa havana kusarudzwa neruzhinji rweZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuita musangano nhasi masikati nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica. VaMnangagwa avo vari kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York vari kutarisirwa kutaura pamusoro pegwara ravo ravachatevera kwemakore mashanu anotevera, pamwe nekunzwa shuviro yezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica. Dr. Frank Guni, mumwe wevanhu vari mukomiti iri kuronga musangano wekuti vaMnangagwa vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe, vataura na Ray Choto weStudio 7. Ngatinzwei hurukuro yavaita.
Musangano wanhasi wemasikati uri kutanga nenguva dza2:30 masikati, tichitakaudzaurira kuti maZimbabwezi ese ave nemukana wokukurukura naPresident.
Ndivanani vari kutarisirwa kupinda mumusangano uyu vaGuni?
Musangano weOpen Forum musangano uri kutarisirwa kuti vana vese veZimbabwe zvisinei nekuti vakamiririra bato ripi kune zvematongerwo enyika kana kuti vasinei nezvematongerwo enyika vakasununguka kuti vauye vadzosangana nemukuru wenyika President Mnangagwa. Tinotarisirawo zvakare kuti vana veZimbabwe vanoita zvemabhizimusi vauye vazokurukura nemukuru wenyika kuti vaisewo pfungwa dzavo neshuviro yavo zvinoenderana nezvekuvaka nyika nezvemabhizimusi.
Kune vamwe vari kuchema-chema vachitizvo danho renyi imira matora rekuti vanhu vatange vanyoresa kuti vapinde mumusangano uyu rakanangana nekutadzisa vamwe vanopikisa ZANU-PF kuti vasangane navaMnangagwa, munoti kudii?
Aiwa, tinoti aiwa kwete, vakarasika varikufungira zvisiri izvo. Takaita aya inonzi open affairs, takati munhu wese muZimbabwe anoda kuuya ngaauye. Donzo ratiri kuita rekunyoresa nderekuti ziye kuti vanhu vari kuuya vangani uye ndivanani. Zvinoitira kuti tione kuti nzvimbo yatiri kusanganira inokwana vanhu vatiri kukoka here. Ndochekutanga. Chechipiri, tinoitirawo kuti security tione kuti vanhu vapinda vauya vanokodzera kunge varipo here, kana kuti kune vamwe vauya vasiri venyika yedu vangange vasingade kuti mukuru wedu abudirire.
Kune vamwe vangade kuziva kuti pamuri kuronga urongwa uhwo muri kushandawo here nevamwe vasiri veZANU-PF mukuona kuti urongwa wabudirira?
Regai nditaure nepaviri ndichiti, short answer is wrong. Kushanda nevamwe vasiri veZANU-PF, ndingade kujekesa kuti kune vamwe vasina divira vakamiririra vakati vari kudawo kuti vange vachiuya kuchirongwa ichi kuti vasangane naPresident Mnangagwa. Takavaita mukomiti yatinayo yekuona kuti urongwa wabudirira. Uye regai ritsinidzire ndichiti tiri kushanda pamwe chete nepermanent mission yedu kuno kuNew York. Tiri kushanda pamwe chete neembassy yedu yekuWashington DC. Tine vaopposition vadzandataura vari kunoku, vatakatonyoresa tikavaunza kuno, vatori pano, tiri kushanda tese pamwe chete.
Zvii chaizvo zvichange zvichitaurwa navaMnangagwa pamusangano uyu?
Chikuru chichataurwa naPresident Mnangagwa ndechekuti donzo ravo remakore mashanu avanenge vachipingamira Zimbabwe, chii chavanotarisira kuti Zimbabwe inge ichiita, nderipi gwara richatorwa nenyika, uye ivo hurumende yavo ndezvipi zvavakatarisira kuti zvinge zvichiitwa nenyika. Chechipiri ndechekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vangaisawo ruoko rwavo sei kuti kuitira kuti donzo iroro ribudirire zvingava zvinosanganisira kutumirwa kwedzimari zvingava zvinosanganisira zvikuru kunyanya vemabhizimisi vanoda kuita mabhizinesi muZimbabwe toda kuti president vajekese pachena kuti vana veZimbabwe nikana iripo ndeipi uye vari kuno kunze kwenyika vangaisa ruoko rwavo sei kuti nyika yedu ibudirire
vagoni mungaonere vamunangwagwa vachikwanisa kunyatsojekesa nyaya irugara yakataurwa nevanhu vanogara mudiaspora yekuti izvo ndivo vakabata nyika panyaya yehupfumi nokuti vari kutumira mari dzakawanda asi kana dzanyaya dzematongerwo enyika havasi kuremekedzwa zvikuru panyaya yekuti vange vachivhotera munzvimbo dzavari munoona vamunangwagwa vachitaura nenyaya here
hongu ndinoona vapresident vamunangwagwa vachitaura nenyaya kunyanya mukatarisa iye zvinezvi hurumende yavamunangwagwa iri kuita inonzi recognize pachirungu kana kuti kutambira kuti vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vari kuunza mari nepundutso kuti nyika yedu irambe ichienderera mberi vakatotaura ivo pachavo president munangwagwa kuti ivo vana vari kunze ava vari kuunza mari ngatitarisei tione kuti tingasimbise sei hukama navo kuitira kuti mari dzinouya dziuye negwara rinoverengwawo munyika kuti vanhu vari kuita kuti upfumi hwenyika huenderere pamberi kana toenda kune zvematongerwo enyika tingade kutaura kuti hatisati tanzwa president munangwagwa vachiti havasi kuda kuti vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vasaite zvematongerwo enyika aiwa kweteba ndinoziva kuti pane nyaya yediaspora vote iso kuziva kwedu nekutaura kwedu napresident netimu yavo inyaya inoda kuongororwa pamutemo kuti mutemo wedu ugadziriswe unyatsokubuda pachena uye kana nyika yava nepundutso kana kuti maresources handione chinotadzisa kuti nyika yedu iitewo kuti vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vange vachivhota inyaya hombe yatakatarisa kukurukura napresident munangwagwa nazo
Dr. Frank Guni, mumwe wevanhu vari mukomiti iri kuronga musangano wekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica. Vanga vachitaura vari parunare vari muNew York naRay Choto weStudio 7. Dunhu reMDC USA muno rino inotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti sebato harisi kupinda mumisangano inenge ina vamunangagwa sezvo bato iri risingacherechedzi kusarudzwa kwavo semutungamiri wenyika. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muMDC USA vaCharles Mutama vanoti havana kukokwa kumusangano uyu uye dai vakakokwa havaienda nokuti havacherechedzi vamunangagwa somutungamiri wenyika. Vanotiwo ivo vane urongwa hwavo sebato hwekuratidzira kuNew York nemusi wemugovera vachiudza pasi rose kuti vamunangagwa havana kusarudzwa neruzhinji rweZimbabwe uye kuti vakakundwa navaChamisa kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakati ndivo vakakunda.
Pazvara nhasi hatina gwaro ratakawana kubva kuna vamunangagwa nenhuna dzavo vachitikokorodza kuti tipinde mumusangano wavari kuita nhasi. Saka ndinoti izvozvi tanga chitori zvedu mubishi rekuronga zvedu kuratidzira watanchiita hatina kana musi watakamboona gwaro rakabva kwavari kana kuti runhare rwakapinzwa kuna sachigaro vedu varuzvidzi.
Zvoreva here kuti hakuna tarisiro dzekuti vebato reMDC vachange vachipinda mumisangano iri kutaurwa?
Kana kune vanhu vachaenda kumusangano uyu vanogona kunge vachaenda vari vachizvimiririra sevana veZimbabwe. Ndichikudzosera kumashure takambozama kushanda nehurumende yemuZimbabwe tichitaura kuti tiri kuda kodzero dzedu dzekusarudza vatungamiri vatinoda. Hapana kana akatiteerera. Mataredzi mhosva epamusoro-soro takaapa nhuna dzedu dzekuti tiri kuda kodzero yekuti tikwanise tichisarudza mutungamiri watinoda musarudzo dzaJuly 30. Hapana akatiteerera. Iko zvino vari kuti ivo vasarudzwa ndoo vava vatungamiri venyika vaakutaura kuti vaakuda kutaura nevana vese veZimbabwe pazuva ranhasi. Zvino kachikamadza zvikuru.
Imimi seMDC urongwa hwamuinahwo ndehupi muzuva ranhasi kana mangwana? Ndakambonzwa patakataura mazuva aperayo kuti manga muine gadziriro dzekuita zvekuenda kunoratidzira. Zviri kuitika riini izvi?
Ratidziro yedu iriko musi wa29 September mugovera uri kutevera uyu. Saka izvezvi zuva ranhasi kubudikidza musi wa 29 tiri mubishi rekuronga ratidziro iyoyo kuti tishambadze umbavha hurumende yavamunangagwa nezek nemauto ayo akaba sarudzo yevanhu vevana vezimbabwe
mashoko amungasiyirewo mhuri yezimbabwe maererano nekusangana kuri kuitwa navamunangagwa nezvizvarwa zvezimbabwe muno muamerica ndeyekutiwo kudii
mashoko andosiyira vana vezimbabwe ndeyekuti tinokatyamadzwa zvikuru kuti vamunangagwa vanoti vanoda kusangana nevana vezimbabwe mushure mekunge vaba sarudzo isu takati toda kukupai mukana wekuti musarudzwe nevana vese vezimbabwe vakafararira pasi rose asi hamuna kutipa mukana iwoyo monzi masarudzwa pachigaro nematare epamusorosoro ezimbabwe moti mada kusangana nesu zvinoti katyamadza zvikuru kuno kuamerica
mutevedzeri womunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muMDC USA vacharles mutama vachitaura vari parunhare vari mumaryland Komisheni iri kuongorora zvakaitika mumhirizhonga yakaona mauto achipfuura vanhu vachifa mwedzi wapera yakatanga kushanda zviri pamutemo nezuro sachigaro wekomisheni iyi uye vakambove mutungamiri wesouth africa kwechinguvana vankalema montlande vakazivisa kuti zvichitevera kutoreswa mhiko kwenhengo dzekomisheni yavo vava kuchitanga kuita basa ravo vasina divi ravakarerekera imwe nhengo yekomisheni iyi uye vari mutungamiri wenational constitutional assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti komisheni yavo ichaita basa rayo zviri pamutemo uye yakanangana nekutsvaga chokwadi chakaitika
chiri kuitwa nekomisheni sezvayakatarwa kuti iite kungotsvaga chete kuti chii chakanyakuitika musi wa 1 august chakaita kuti pazouya vanhu vakafa kwaitika mhirizhonga yakaitika muHarare musi wa 1 vakafa vanhu komisheni inyatsotarisa kuona kuti chii chakaitika kuti zvizoitika zvese ndiani akakonzeresa kana mapurisa kuuya kwavakaita vakauya vakaita chii vemasoja vakauya vakaita chii kuitira kuti tikwanise kuona chokwadi chaichi chezvakaitika ipapo tikwanise kubatsira nyika inyatsotaura kuti zvakaitika ndeizvi neizvi neizvi pachokwadi chaipo chaipo kuitira kuti nyika isaramba ichizodzokorera kuita zvinhu zvakadaro kana kuti zvakadaro zvisangoitika kuti vanhu vangorasikirwa neupenyu
komisheni ndiyo ichatsvaga vanhu here vekuti vazopa ufakazi kana kuti vanhu vane mukana wekuuya vachiti isu tine ufakazi tine zvatinoziva vowana mukana wekutaura nekomisheni
zvavanofanira kuitawo kubatsira komisheni vanhu veruzhinji haasi munhu wese weruzhinji anenge achizokwanisa kubatsira vanenge vachida kubatsira vanofanira kubatsira ndevaya vane zvavanoziva kuti chii chakaitika sei pamwe pane zvaakaona zvichiitika musi wa 1 iwowo kana zvaanga azwa zvaiitika pamwe tiri kunanga kuenda musi wa 1 pamwe hausi musi wa 1 musi wa 31 kana musi wa 30 asi tine chekuita nekuti chitibatsire kuziva chokwadi chezvakaitika kuti chii chakaitika vano kumbirwa kuzi vauye neinfomation kana kuti vanyore infomation kana kuti vatumire infomation
kune vamwewo vanga vachitaura vachiti profesa vakatogara vashoropodza chiitiko ichochi kare zvekomisheni zvisati zvavepo izvi zvikazobuda zvichirerekera kuti kushora kwavakaita ndo zvakubudawo zviri mutsvakurudzo idzodzi hazvizoitiwo kuti vamwe varambe kutambirana nadzo here
kekutanga ndechekuti komisheni iyoyo ine vanhu 7 vanhu vanemukurumbira chaivo wekuti havatombori vanhu vekuti vangati nekuti Maduku anofunga zvakati ndo zvataakuita kana makaona kuti mutungamiri wathe former president Montante vekusouth africa kunaana vaenekaniwe kuvanga vambori secretary general wecommonwealth kune maloya epamusoro loya repamusoro rekuunited kingdom vadikton kune vanga vambori mukuru wemasoja kutanzania ndevamwe vandinavo munomu vembainyemba namanyeroze chinenge ichi ndo chekutanga chechipindi chekuti zvinonzi ndakataura izvi hazvina zvazvinotaura pane zvatiri kuita nokuti basa ratiri kuita nderekutsvaga umbowo ende hatikwanisi kuzotaura chinhu chisina umbowo wekuti pane zvakati nezvakati zvaitaurwa kwete nemi chete asi zvakataurwa nevanhu vakawanda vane pfungwa idzodzi vane pfungwa dzakasiyana vaitaurawo zvavaitaura
Nengo yekomisheni iri kuongorora mirizhonga yakaitika mwedzi wapera, uye mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vachitaura vari parunare vari muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuTanzania vari kuchema hama neshamwari dzakafa mushure mekunyura kwechikepe chainge chakatakura vanhu muLake Victoria. Vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevana vakafa mutsaona yakaitika nemusi wechina. Vamwe vevanhu vakafa ava vavigwa nhasi. Chikepe ichi chinonzi chinotakura vanhu zana chete, asi musi uyu chinonzi chainge chakazarisa chiine vanhu vangangosvike mazana matatu. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinobata nyaya dzevechidiki chandinokupai nemusi wesvondo wega wega. Ndinokutambira ine mufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipiwa pamhepo musi wesvondo wega wega. Nasi taita rombo rakanaka tichange tichikurukura nezveurongwa hweZimbabwe Achievers 2018 Awards huri kuitwa svondo rinouya. Muchirongwa ichi ndiri kukurukura naproducer wechidiki Tino Chambati. Mukoma Tino, ndinokutambirai muchirongwa. Tiri kunzwa kuti hanzi zita renyu riri kudedzwa dedzwa kuchange kuchipiwa vanhu mubayiro svondo rinouya nemugoverawo kumukategori yevanoimba ava. Muri kuzviitawo sei?
Vanhu vari kufarira zvandoita kunoku, ndachizviita makore akawanda nawo, vanhu vari kunyatsoteerera zvandoita, ndakunyatsoina.
Makazvitanga riini zvemumhanzi izvi?
2012 ndichigara ndeshamwari dzangu tichingoti ndinotamba around tonoti zvichibuda zvakaita sei, and then ndakarakidza vamwe vanhu vakati saka ndo zvari kuita panapa. Ndakati hatitaunzwa zvimwe. Ndakati alright, ndakatanga kuburitsa zvimwe zvinhu vakatanga kuti tinozviita zvimwe zvinonakisa.
Totarisawo kuti kubva pamatanga kuburitswa pamaredhiyo nepazvivhitivhiti apa, nzimbo dzamungati ndo dzanyanya kuita mukurumbira pane dzamakaburitsa ndedzipi?
Pane yanga iri paalbum pangu yainzi Cover Girl, song iyo yanga ine mabhuri angati Bible Africa.
Ko koma tino munoimba muri mega here kana kuti mune band mune group here vamwe vamunoita nawo
ndichiimba ndiri ndega zvine vanhu vandombo inotandira nawo vanenge varipo vachinzwa kazvo zvanei gadzira kana vanobatsira rekoda pane masongs ese andinoburira ndiri ndega ndomboda ita zvemafeature but right now ndoda kumborakidza vanhu kuti look unokwanisa kufisha zvinhu zvese zviuri weka haunidi kuenda kune munhu uyo ari pamusoro apa kana kuti uyo munhu ari popping right now no unokwanisa kuzviita uri wega wounza wave yako wega
zvanga zvakaoma sei kutanga pamakatanga imi
pekutanga vanhu vaipapa nevanhu vanga varipo vanoranga chiti zvine kunge zviperforma ungotarisa mucrowd ungoona ungozungudza musoro achiti haiwa mufana zvinhu zvichimbomira izvi but unofanira kuburisa that perseverance mukati mako ndinoziva zvandi kuita zvese zvandichabuda zvinezvi zvibaita zvinhu zvese
tikatarisawo kuti semukomana wechidiki kudai vabereki venyu vakazvitambira sei kuti mafunga kuita zvemumhanzi
pekutanga zvese vasiri usamboite zvinhu zvakadaro tichimboita kazvechikoro because vanoziva culture yedu yekuzimbabwe wa and ndozvirespect izvozvo but ndakavaudza vati ndakura daiso ndane 23 years ndichiti ndaita education yangu ndaita job rangu ndikushandira Fortune 500 ndikandimbotraya zvekuita music a little bit kudaiso tione kuti zvinoenda kupi because ne time yacho ndabalansa zvinhu zvangu
munosangana nenyaya dzevanhu vanoita zvemadrugs nevanoita zvemusikanzwa nezvimwe zvakadaro munonzvengana sei nezvinhu zvakadaro
saka pate tiri kustudio vanhu vese vandinavo around tinogara tine mindset yekuti hazviiti zvinhu zvazvoda kupinda hakuziri iko kwatabva kwatiuka kunoku hapana zvinhu zvakadaro saka hapana reason yekuti isusu titange kutaura about zvinhu zvisina kana musoro kudaro
vanokutarisai vachiteererawo zvamunoita vachiti ini kana ndakura ndoda kuzoita samukoma tino mashoko amungavaudzewo ndeyekutiwo kudini
ndovaudza kuti honestly follow your dream sometimes life inenge iri down pauri ka but you'll make it past that once you're past that you're gonna shine nemashoko aangwari ndakasvika kwandiri kuno
manga makateerera kuna mukoma tino chambati RTC producer wemimhanzi wechidiki ari muno muAmerica muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo iko zvino tochienda kuchikamu chechitendero muchirongwa chatinopakurirwa naPraxidis Jeremiah.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu.
Indirect by Dr. Chikori, ni pastor mu United Methodist Church, takatanga kuseva. Nemurume wangu ari pastor in the United Methodist Church 32 years ago tiri kuZimbabwe ndobva tauya kuno kuUnited States takapiwa church kuFlorida yanga ine like 3 locals ndobva tapastor ikoko for 3 years ini ndobva ndakazoendawo kuDuke University kunotora magwaro angu chikoro changu chokuita MDiv kuti ndikwanise kuva mufundisi akatrain saka ndakatrainwa ndobva ndakatanga kushanda nemurume wangu kuNorth Carolina takatanga tiri paShepherd House ikereke yemaZimbabweans ndakatanga inini iri section ndakatsvaga maZimbabweans in the area ndaona maZimbabweans about 5 takatanga kunamata tichitsvaga vamwe kusvikira chechi iyoyo takutosangana tiri kuma 1000
muri kuona zvichibudirira zvakadini uye muri kuona kuti nyasha dzacho dzinobva kuna tenzi dzakawanda zvakadii muministri iyoyi
muministri iyoyi taona nyasha dzinoshamisa nekuti like tine mumwe mwana akasununguka ende akasina munhu wekuti anotarisa angangori by herself ndakaenda ndikanogara 2 weeks naye ndichimudzidzisa kuti mwana anobatwa sei mwana anochengetwa sei and ndagara naye ndichimudzidzisa kuyamisa mwana nekuchengeta mwana takazo try kunyora matsamba kuti mai vacho maiwe musikana wauye kubva kuZimbabwe zvakabatsira nekuti pachechi patiri tinokwanisa kubatsirawo kunematsamba iwayo akapiwa visa mai vakabva wauya kuno kuzochengeta kamuzukuru kavo saka haasiwo wega tine vanhu vatiri kubatsira in that way kuti kana tiri kuona pane need tinotsvaga the best yekusatisfy need iyoyo kune muZimbabwe fellow kwozoitawo vanenge vari kuuyawo vasingazivi kutotangira papi sekuti maZimbabweans isusu taamu taakuzivawo kuti unotanga papi mabasa anotsvagwa kupi tiri kuvabatsira nemutoo zvevakadaro
izvi murungu zviitira kuTexas chete mambo ofungawo here kuti zvinge zvichipararira kune mamwe mastates
takatanga tichizviita tiri kunorth carolina but kuchechi yatakatanga iyoyo isashepasa saka tichibva ipapo kune machechi akabva angozotanga vanzwa kuti maZimbabweans aakusangana achiita machechi tine machechi dzaall over muus ekumusha ndinoziva kuti muno mudhalas tine about 30 different Zimbabwean churches nemadifferent pastors nekuti kubuda munini this gathering kwamaroma akabva atiti akusanganawo maanglican akusanganawo so different churches dzaakusangana and tinoita mibatanidzwa yatinozosangana futi machechi izvozvobatsira kuti tinongowadzana sevana veZimbabwe saka zvasararira kwese tatoona na Women of Dominion masangano makuru atinosangana mudzimai kunge zvataiita kumusha so we are trying kungotora zvataiita kumusha tichizviita kunoku kuti mweya yedu irambe ingori pana Mwari
mungatisiro hwereshoko kune vakateerera vari kuZimbabwe vari muno muAmerica nekumwe kwese
mazvita ndinofarira vhesi my favorite vhesi iJohn 11:40 inotaura iyo kuti Jesu asati handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona mbiri yaMwari ndege ndikutaure manzwi mashoma ekutenda ukatenda zvezviro kwazvo if you believe wotaura kuna Mwari sauri kuda kutenda ikoko kunoita kuti uone mbiri yaMwari so ndinoti masikatana kune vamwe manheru tenda kuna Mwari uone mbiri yavo ukatenda kuti uchaona basa and believe in your heart basa iroro unoriwana munonzwa Jesu achizoendera mberi achiti your faith has made you well zvoreva kuti kutenda kwako ndokunokuwanisa basa kutenda kwako ndokunokuchinjira situation saka situation iri kuitika ipi neipi inogona kunge iri kuitika muupenyu hwako tenda kuna Mwari paunonamata ngatitendei kuna Mwari mazuva ese ekurarama kwedu uchimuka mangwanani isakutenda pazvinhu zvose muzita rababa neremwanakomana neremeya mutsvene amen
amen
makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC totarisa zvabuda mumakwikwi echikapu echibuku Super Cup atambwa nhasi Highlanders 2 Yada 1 Capes United 0 ZPC Kariba 0 mutambo uyu waenda kumapenalty kicks Capes United ikakunda ZPC Kariba 5-4 Triangle 0 Shabani 0 mutambo uyu waenda kumapenalty kicks Triangle ndokurova Shabani 9 4-2 izvi zvinoreva kuti zvikwata zvisere zvinoti Highlanders Capes Triangle Dynamos Rentals Richwood neHarare City nechapungu zvapinda mukota final yechibuku Super Cup tabva tasvika kumapendero kwechirongwa chedu chanhasi musoro wedu yenhau zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vosangana nhasi masikati nezvizvarwa zveZimbabwe ukuwo MDC inotungamirwa navachamisa ichiti ichange ichiratidzira muNew York ichizivisa pasi rose kuti vamunangagwa havana kusarudzwa neruzhinji rweZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC